Vashandi ava avo vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi kubva pamahofisi ekambani iyi vakapfuura nepaparamende kudzamara vasvika kumahofisi egurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mpfumira. Vashandi veNRZ ava avo vanga vakasangana nevamwe vakamiswa basa kare nekambani iyi vati nguva yareba NRZ isiri kupinza ruoko muhomwe kuti ivabhadhare. Mumwe wevaratidziri ava vatafadzwa bhunu vati upenyu hwava kuvaomera sezvo pave negore nemwedzi mitatu vasati vawana mari dzavo dzemihoro.
Zvatiomera, zhara, stresi and mukatarisa kuti vana vari kudzingwa kuzvikoro. Tine zvikwereti kumarendi, tine zvikwereti kuzvitoro, madepartment of stores, tine zvikwereti kuhama neshamwari dzakati pazvikwereti. Saka iye zvino wokukwereta handisisina. Ndikati ndimukwerete toti anzwisisa, anoti olright unondipa rini, handina pay day, saka handikwanisi kuzvikomita. Saka dambudziko tiri kuti aiwa nyika yezimbabwe onaiwo dambudziko tinaro. Kana tichiti tiri kukwereta paya hatisi kuti tiri kutamba, ndo mamiriro azvakaita. At the same time tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu ibetsere, because vakuru vari kuchanzi hapana mari. Asi chiri fani chekuti mukatasa panguva yakaita seinoyi vari kuhaya vanhu vachivabhadhira nereti iri more than yavanobhadhira inomal employee. For example, kuti munhu anenge ane normal rate $30 ari kupa $100 kuti afambise chitima. But isusu tiri kuti tiripo, tiri kuda basa, but havasi kunge vachiita zvinotibetsera. Saka tiri kuti hurumende ngaitibetsero, ngaipindiro, vachina masa ngavabetsere kambani, because ikaramba zvakadai zvikuwadza isusu vashandi pamwe chete neorganisation, nekuti ava vari kushedza vari kudzoka zvimwe zvinhu zvachinja havachazivi, nekuti tiri kuti mishini yedu yasakara. Sezvo yasakara, chavepo ndechekuti yakuda vanhu vanogara vachinaya mazuva ese, nekuti tinogona kuzoti patinodzoka kubasa tinosvika zvinhu zvaya zvadini zvisingazokwanisi kushandisika.
Mumwe wevaratidziri ava muzvare Linda Masarira, avo vanove mumwe wevakamiswa basa nekambani iyi, vati chinorwadza ndechekuti NRZ haina chairi kutaura pamusoro pemari dzavo dzekusiya basa kana kuti materminal benefits. Muzvare Masarira vanoti vachiri mushandi wekambani iyi sezvo nyaya yavo yekudzingwa kwavo ichiri kumatare.
Zvemugwagwa zvara nhasi kuda kuratidzira kugununguna kwedu nemanagement yerailways isiri kubhadhara vashandi neva vakadzinga basa gore rakapera. Vashandi vekurailways vane 15 months vasingahore. Naizvozvo vari kuramba vachivaningidza kuti vaikubasa. Vashandi vekurailways vane 56 days vakamira vakagara vachiti nenzara hatikwanisi kushanda. Kuburikidza naizvozvo vakaenda kukoti vakanoaplayira inonzi shokos order yekuti vakagarirei musingasevenze. Ipapa vashokos order yabuda vakuti varida kusunga vashandi kuti sai vasiri kuda kudzokera kubasa.
Muzvare Masarira vashora gurukota rezvevashandi amai Mupfumira, avo vakati vashandi veNRZ vadzoke kubasa kunyange hazvo pasina kana mumwe chete akapiwa kana kobiri zvaro.
Vanodzokera kubasa kunoita ivo vasingahore, vanodzokera kubasa kunoshandei ivo vasina pekugara, nekuti mudzimba dzavanogara vadzingwa nekusabhadhara rent. Vana vechikoro vari pano vadzingwa chikoro nenyaya yekushayikwa kwechi kweschool fees. Vashandi vakadzinga basa naizvozvo nesuwo tiri kutambudzika vakadzingwa basa, takutadza kubhadharawo marenti nemaschool fees evana vedu. Saisi tiri kuti zvoni NRZ ngaibhadhare vashandi neva vakadzinga basa kuti gore kunowana raramo, nekuti hakuna anosevenzera mahara. Munhu wese anouya kubasa kuzoshandira raramo, kuzoshanda kuti agona kuchengeta mhuri yake.
Varatidziri ava vasiya magwaro enyunyuto kuparamende pamwe nekuhofisi kwegurukota rezvevashandi, uye magwaro enyunyuto aya ari kukurudzira hurumende kuti ione zvaingaite nekukasika kuitira kuti vawane mari dzavo dzemihoro. Vakafanobata chigaro chemukuru wekambani yeNRZ vaLewis Mukwada, vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa pasi asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.